isusu patakatsika kana kuti patimire Triple C uye ruzhinji rweZimbabwe uye nema observer missions akawanda akaenda kunoongorora sarudzo muZimbabwe, muchaona kuti vanopa kurudziro kuti deno sarudzo dzakaitwa idzi dzazeewa dzagarirwa pasi dzaonekwa pakareswa pogadziriswa. And isusu Triple C patakatsika ndepekuti sarudzo idzi dzinofarira kuwanikwa dzichitangidzwa, nokuti zvakawanda zvakawanikwa zvichikanganiswa mukati meisarudzo idzi. Kutaura kwavara Maposa tisingazivi kuti kuchaunza pundutso here kana kuti hakuna chakunounza, asi tiri kuti ndo chaizvo chaizvo zvinofarwa kunge zvichiitika. Kana panenge papotseka vanhu ngavagare pasi, ngapave paine kukurukura, panoda kugadziriswa potogadziriswa chiripo ripotyo, kuitira kuti tisawanikwe tichingwana sarudzo dzine gakava nguva nenguva.
Regai tinzwe kuna vaguni.
Regedzai tijekesere vana veZimbabwe kuti hapana chitsva chakataurwa navara Maposa kuti pane zvigozhero zvakaonekwa, there were challenges. Uye vakadzokorora zvakare vara Maposa kuti hakuna nyika inoita sarudzo isina machallenges. Vabva vapa muenzaniso wekuti America is a prime example, kureva kuti America kana nyika dzese dzinoita sarudzo pasi pano dzinowanikwa dzichipane zvigozhero kana matambudziko anogona kuonekwa mukufambiswa kwesarudzo. Asi vakataura izwi rakakosha rekuti the preliminary report did not invalidate the report. It did not say the election was unfair. It did not say it was violent. It did not say it was not transparent. Harina kutaura izvozvo. Saka tingangoti vana veZimbabwe ngavasapuwa zvavo manyawi kana manyukunyuku ekuti sarudzo dzinogona kudzokorwa. Hakuna sarudzo dziri kuzodzokorodzwa muZimbabwe, uye tinoda kuti vana veZimbabwe vazive kuti sarudzo dzakatoitwa dzakatopera. Kana sarudzo dzichazoitwa, dzichaitwa muna 2028. Saka vanhu ngavasapa vanhu pfungwa dzezvinhu zvisingagone kuitika.
Vasiya Mpondo, tiri kuona kuti vamunangagwa vari kuNew York kuunga uku pamwe chete nevamwe vatungamiri vemusadhiki vavakatosangana navo nezuro. Munozoona here misadhiki ichizenge ichikupai zvamuri kutarisira?
Misangano yavo vanokwanisa havo kuita sekuita, and zvine zvazvinoratidzawo zvekare kuti kana zvazobuda zvisina kumira zvakanaka, muchaona kuti vana veZimbabwe vanozoita kakugunun'una nezvinhu zvacho izvozvo kuti zvazombofambiswa sei takuwana sadhaki yakuchinja mumiriro kana kuti mafungiro ayo. But isusu tiri kutarisira kuti humbowo huripo izvezvi, zvakaitika munhu wese akaona, and zvinhu zvinganyadzise zvikuru sei kuti tozopedzisira takuona kuti paita kakushanduka kana kuti paita kumwe kuona kusingawirirane nezviri pagiraundi kana kuti zvakaitika panguva inei. Kana sadhaki iri kuda kuti Zimbabwe inge ichibudirira, Zimbabwe inge iri mberi, ndiwo mukana wacho izvezvo wokuti igadzirise zviri kunetsa izvo.
Vagoni, tiri kuona kuti vamunangagwa vari kutosangana nevamwe vatungamiri venyika dziri musadhiki. Hazvizokanganisa here tarisiro inozobuda kana vazosangana vachizeya nyaya yeZimbabwe?
Hapana tinokanganisika apa. Regai tijekesere kuti semuenzaniso tinotova nenhengo dzesadhaki, Namibia, South Africa, DRC, vese vari kutomira neZimbabwe vachitaura kuti zvitarafu zvakatongerwa Zimbabwe neAmerica zviri kunze kwemutemo weinternational law ngazvibviswe. Nenyaya yekuti zviri kukanganisa kubudirira kweZimbabwe zvaukanganisa kubudirirawo kwedzimwe nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzirimo musadhaki imomo. Saka vatungamiri avanoziva kuti mangwana ndivo vachaita sarudzo. Hakuna sarudzo inoitwa iri perfect. Saka kunyika dzavovo kuchawanikwa zvimwe zviriko. Hakuna nyika inonzi kana opposition yadyiwa yoti ngatidzokorerei, nekuti isu hatina kuona sekuti hatina kufamba zvakanaka kana kuti tirikufunga kuti ndisi taifanira kuhwina. Chinotitiragidzawo ndezvekuti iye opposition iyeyi vane vanhu vavo vari muparamendi nokumakanzuruka, havasi kuti izvo zvazvina kufambiswa zvakanaka. Saka hatisi kuzaa kudzokorera, vakuda kutaura ndeyekupi.
Ndoenda kuna Vasiya Mpondo. Takanzwa vatungamiri venyika dzemusadhiki vari kukurudzirawo kuti zvirango zvinonzi neZimbabwe zvakatemerwa nyika zvibviswe. Imiwo munoti
kungotaurawo kuchangoitwa nedzimwe nyika, asi isusu seZimbabwe yacho hatisi kuita zvinoita kuti tinge tichigashirika uye masanctions aya ange achibviswa. So dzimwe nyika hongu dziri kuita chinhu chakanaka dziri kutaura, asi isusu vacho tinofarira kunge tichiita maactions anoratidza kuti no, hatichada zvine zvirango zvatakatemerwa izvo hapana chatiri kuita asi tiri kutoita zvinhu zvokuti tiwesene situation yacho.
Vaguni, munoti nekurudzira yatakanzwa vachibva kune vamwe vatungamiri venyika dzemusadhiki vari kumusangano weunga kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika zvibviswe asi vakatemera vachiti zvavo zvakanangana nevanhu kana kuti matargeted sanctions.
Toda kuti vana veZimbabwe vanzwe kuti nyika dzese idzi havasi vanhu vakapusa, vatori vanhu vanofungawo, vanoverenga zviri muzvitarafu izvi. Tanzwa nevanhu vanoramba vachinyepa kuti masanctions ari targeted kune vanhu. Masanctions ari panyika yeZimbabwe, ari kunzikwa nevana veZimbabwe, ari kunzikwa nenyika dzemusadhaka. Haisadhaki yega, African Union yatova nemakore maviri kana matatu ichingoramba ichidaidzira zvimwe chetezvo. Saka toda kuti tiremekedze nyika idzi, muonewo kuti hatisisi chete vezanhu vari kuti masanctions akaiswa panyika. Muri kutoonawo kuti nedzimwe nyika, nyika dzakazvimirira dzega, vakuru vadzo nezvizvarwa zvadzo vari kuzviona, vari kuverenga vega, havachada kuramba vachipembedza manyika.